manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kurume 25/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Aiwa, mishangouma nenyaya yekuti mabridges nemaroads akadamagewa zvakanyanya. Saka kuti tisvike kuvanhu nechikafu chakawanda neshelter yakawanda ndopachine njodzi yacho.
Hurumende inoti ichiri kuenderera mberi nekutsvaga mitumbi yevanhu vanodarika mazana matatu vasiri kuzivikanwa kuti varipi uye kuedza kubatsirawo vanhu vakapona padutu mupengo recyclone Idai kuri kuenderera mberi kuchipinge nechimanimani
musangano uyu musangano wakakosha nekuda kwekuti uri kutarisa nyaya yekudzvanyirwa kwetsvara nenyika yemorocco
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vosimuka munyika zvakare vakananga kumusangano weSADC kuSouth Africa.
Pane gate number 4 ndeyakaita 20 ndopakatisiriwa wakasaita ipapo.
Zifa inoti iri kushushikana zvikuru nekufa kwemumwe mudzimai kuNational Sports Stadium neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vanoti huwandu hwevanhu vafa nenyaya yedutu mupengo kana kuti tropical cyclone Idai kumanikaland nemasvingo hwasvika pamazana nemakumi manomwe nemapfumbamwe uye vamwe vanhu vanodarika mazana matatu nemakumi maviri nemapfumbamwe havasi kuzivikanwa kuti varipi asi bazi reUnited Nations rinoona nezvekufamba kwevanhu pakati penyika kana munyika reInternational Organization for Migration rinoti vanhu mazana maviri nemakumi mashanu nevapfumbamwe vakafa muZimbabwe mutsaona yedutu mupengo recyclone Idai. Vamoyo vanoti pave kuda kuti patsvagwe michina mikuru yekupidigura mazitombo anofungidzirwa kuti achiri akatsikirira vamwe vanhu vari kushayikwa. Vativo panoda imbwa dzinoshandiswa mukutevera hwema hwemitumbi yevanhu kana kuti macadaver dogs kubatsirana nevari kutsvaga mitumbi. Vatendawo kuti kuendesa rubatsiro kuchiri kunetsa nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvakaita sezvikopokopo. Zimbabwe yakwanisa hayo kuwana rubatsiro nhasi apo European Union yapa chikopokopo chemhando yeMI-8AMT kuburikidza neWorld Food Programme. Chikopokopo ichi chatotanga kuita basa chibva muguta remutare. Mukuziya nezvemamiriro akaita zvinhu kuManicaland, Tabata vamoyo.
Aiwa, zvinhu zvangouma nenyaya yekuti mabridges nemaroads akadamagewa zvakanyanya. Saka kuti tisvike kuvanhu nechikafu chakawanda neshelter yakawanda ndopachine njodzi yacho. Asi tava kuvhura migwagwa, tava kukwanisa hedu takagara tichiinda nemahelikopita kunoisa zvimwe zvinhu. Asi shungu dzedu ndedzekuti dai takwanisa kuindisa malori, kuriko kumwe kwatava kukwanisa kuindisa ma5 to 7 tons, but mabig lorries haasati akwanisa kuinda ikoko nemhaka yekuti mabridge akadambugwa mazhinji. Chepiri ndechekuti tibatsire vanhu nemedicine. Saka takanodropa medical supplies pamaclinics ese okuti mani mani. chetatu ndiyo kuti tiri kutsvaka vanhu vakaibva nenjodzi nekuti matombo nemamudslides akabva mumakomo tinofunga kuti akafushira vanhu saka kunyange tichibvunza nyika yose kuti iko zvino tava nemabodies vanhu vakashayika vari 167 asi nenyaya yekuti tichine vamwe vatisati kawana 329 ivava tinoramba tichitsvaka ndokuti tofunga kuti vakafushigwa saka ndokatine njodzi yakakura
takambonzwawo vamwe kuchiuto vachiti vanenge vanga vachida kuti vamboendewo kunoona kumozambique kune mitumbi yainzi iri kuwanikwa ikoko yaifungidzirwa kuti yange yaiyeredzwa kubva kuzimbabwe zvakafamba sei ipapa
mauto edu aita basa gurusa nokuti pakusingasvikiki vanga vachifamba mitsoka 30-40 kilometers vachitevedza nzizi vachinobatsira vanhu kudhuze nekumozambique vomumozambique vatambonza masvigazi okuti 40 asi vavakachengeta chaivo 8 vakatora mapicture vanhu ivava vasati vakavachengeta vakauyisa kwetiri kuti tifambe tichibvunza mumamisha mumaraini kuti munozivawo vanhu here ivava vazhinji havazikamwe so handizivi vazhinji vane ruzivo kuti kuchimanimani area kwetinotaura uku kune matombo gold kune ngoda kunotengesewa mabhanana so vanhu vaikonveja vachibva kwakasiyana siyana saa tinongofunga kuti ivava ndo vetiri kutevera
gurukota rinoona nezvematunhu vajulai moyo vari parunare muharare zvichakadaro vamwe vanhu vekuchimanimani vari kutenda zvikuru vasanganai dhube tafura avo vakarwa semvumba kununura vamwe vanhu vainge voyeredzwa nemvura ngatinzwei hurukuro yataita navo nezvekubatsira kwavakaita vamwe vemumusha mavo
isusu takasunge tambo panga pane nhengo dzenga dziri kusati kwemvura saka takasunge tambo rup yaiende papolice camp tichindokosunge window yepolice camp kuti vanhu abude ipapo takatosvikepo isusu netambo iyoyo tichosunge pawindo tichoti vanhu chibudai saka by the time takatiri kuprocess vanhu hamwene akabuda but hanhu hamwene akachokubuda because vaifunga ichiti mvura ichadzikira
tambo iyi manga maiwana kupi chaizvo
takatotore mushopu musaitengeswa mwatikapuna
mungati makakwanisa kubatsira vanhu vakawanda zvakadii netambo yenyu
ma25%
tichitarisawo vasina kukwanisa ndanzwa kuti vamwe zvinenge zvakazokona zvii zvanga zvaakuitika nemvura iyi
inini ndanga ndiri mukati mwemvura ndiri pakati nepakati saka mvura iyi yakaenda kwawedzera ndokubva nhaandada ndichobude kunze mvura yakavokuuya one time ine force ndokubva yasunda mota imweni yainge iri padhuze nependeitaka takamira yainge iri mhanya zvisikaiti ine duti zvisikaiti saka nokudaro vanhu vakabva ambonyerwa ipapo ndokubva hitigrovemi ngemapuwe
saka ndokutorwa kwakaitwawo netambo yacho
tambo yakatorwa yechindi kusaidi yakazidambuka ngemota dzakaipfusha
asi manga mamboudzwa here kuti kuchauya mvura yakadai uye kuti vanhu vabve kunzvimbo yamanga muri
ya takaudzwa kuti kuchauya mvura yakawanda but hatina kubhiva because pakauya cyclone yaiya yakauya kudaneya 2011 mvura yakasvike mudhuze mwemo but yanga isina force yakadai ndeiyi
saka vanhu vakawanda vakatsakatika mungati vangasvike vangani
vanhu akatsakatika angasvika kuma 500 because yainge iri location yainge ine macivil seven nevana vechikoro nemarogers aitorojwa iende kumadzimba yainge iri nzvimbo ndikati handitozivi ndikati tirikusirina sei
pane imimwewo mitumbi yatiri kunzwa kuti haisati yawanikwa yakatsikirirwa nematombo mungade kuti paitwe sei panzvimbo iyoyo
ndingatoti paiswe senzi ngekuti matombo aripo life yangu yeke inini ndane 45 years asi ndambomaona sinzi akafamba
aibva kupi matombo aya
aibva kumusoro kune dhemu ranga riri kumusoroko remagetsi ya dhemu ndiro rakatsemuka
vasanganai dhube tafura mugaro wekuchimanimani vachitaura vari parunare vari kuchimanimani kwakare mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanonzi vasimuka nhasi vakananga kusouth africa kumusangano wemazuva maviri uri kuitirwa urikuitwa neSADC wekutsigira nyika yeWestern Sahara kuti iwane kuzvitonga kuzere kubva kuMorocco. Musangano weSADC Solidarity Conference on Western Sahara uyu urikuitirwa muPretoria uye urikupindwa nevatungamiri venyika dzemuSADC vaimbova vatungamiri pamwe nemakurukota anoona zvekudyidzana nedzimwe nyika. Musangano uyu unotevera mwakaitwa munanyamavhuvhu 2018 nevatungamiri venyika dzemuSADC pavakabvumirana kuzoita musangano wepiri uyu. Asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti mutungamiri wenyika angadai asina kusimuka zvakare kubuda munyika panguva iyo nyika iri kuchema dambudziko rakonzerwa nedutu mupengo Cyclone Idai. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswana University of Technology Dr. Ricky Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Musangano uyu musangano wakakosha nekuda kwekuti urikutarisa nyaya yekudzvanyirwa kweWestern Sahara nenyika yeMorocco. Pane musangano wakamboitwa muna 2017 wakamboongorora nyaya iyoyi yekudzvanyirwa kweWestern Sahara neMorocco. Ndokubva kwati aiwa pamutuga Solidarity Conference yakazvimirira yega. Saka musangano wakakosha chaizvo kudunhu reAfrica.
Asi musangano uyu ungakosha zvakadii zvekuti ungaitwa kudunhu rekuchamhembe kwaAfrica tichiona kuti iyo Western Sahara iri kumusoro uko kwaAfrica?
Zvatinoda kuti tizeva kane ndezvekuti Africa ine chete hongu zvingadaro kuti Western Sahara iri kumusoro uko. Asi zvinoitika kana zvinogona kubvumiranwa nenyika dziri kuchamhembe kweAfrica zvinogona kuva nezvazvinogona kubatsira kana kusabatsira kunyange zvadzonyika dzacho dziri kure nakure nekuti Africa inechete.
Tinoona kuti musangano uyu uri kuitwa iyo Morocco iri kunzi ndo yakapamba pari zvino Western Sahara haisi kupinda musangano iwoyu. Saka musangano unozokosha zvakadii?
Musangano uyu unokosha nekuti uri kuita kuti dunhu reSADC nedzimwe nyika, nekuti kune dzimwe nyikawo dzisiri SADC dziri kuzopinda musangano, vave nechisungo chimwe chete panyaya iyi. Nekuti mataurirwo ayaitwa kare ndeekuti paingobuda mashoko apo nepapo, asi tinezvo vanoda kusunga chavangati chisungo chimwe chete pamusoro penyaya iyi.
Kune vamwewo vari kuchema kuti mutungamiri wenyika vamunangagwa vanyanya nzendo dzavo, imi munotiwo?
Vari kudaro vane nyaya nekuti mutungamiri wenyika vanenge vapindwa nemweya vaimbova mutungamiri wenyika vamugabe wekungogara vari muchadenga.
Avo vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswana University of Technology Dr. Ricky Mukonza vari parunare muPretoria South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, bato rinopikisa reMDC rinoti sangano reSADC raifanirwa kunge rakashedzera musangano wechimbi-chimbi wekuzeya nezvedambudziko redutu mupengo Tropical Cyclone Idai iro rakarova nyika nhatu dzekuchamhembe kweAfrica dzinoti Zimbabwe, Malawi neMozambique. Bato iri rinoti kuchine vanhu vakawanda chose vasati vazikanwa kwavari uye zviuru nezviuru zvevanhu zvakasara zvisina misha uye vakapona mutsaona iyi vari kusangana nematambudziko ekuti vakwanise zvakare kuzvisimudza kubva pavakasiyiwa nedambudziko iri. Kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume.
Friday padaniwa extraordinary summit kuti vanhu vemuSADC zvovofa. Mukatarisa mifananidzo iri kubva kuMozambique, macities anyura, nyika dzanyura, vanhu vari kufamba huro dziri mumvura, matowns apera. Kana zvino kupera kwebhaira, kupera kweMalawi, kupera kwechitinge, kana kusingadani extraordinary summit yemuZimbabwe, asi pakangonzi hwani wavo oda kubviswa pachikaro, pakangonzi hwani wavo kwaitwa demonstration, vanoungana vachisatsana kuti aiwa musademonstrator against Ngana. Asi izvi zvakonzera kuti misha, zvakonzera kuti maguta ange achiparara 90% kana iri bheira, nezvimwe zviguta zvidiki zvaparara. Hapana kana hwani mukuru ati ngatidanei gungano guru reSADC titaure nyaya iyoyi. Vari kutodana gungano rekutaura pamusoro penyika iri kumusorosoro uko kumapeto kweAfrica vachitadza kutaura kuparara kurubidzinika pavakatarisana napo.
Asika vamafume uyu musangano vamwe vari kuti musangano wakakosha nekuti ndewe Africa kuti inge ichisunungukawo Western Sahara iyi. Zvaingoitwawo munguva yehondo yeZimbabwe vachitsigirwawo nedzimwe nyika dzemuAfrica.
Eka ndozvinoitwa kana nyika yako isina kuwirwa nebongo zoro, isina kuvhiringidzwa sezvakaitika nyika iyoyi. Mari yedu yose yenyika vamwe vese vari kudambura dambura pavagona napo vachipa kuti Zimbabwe ibetsekane, vachipa mari kune vari kutambura, vachipa zvinhu kune vari kutambura. Ivo vari kutora mari yavanofanirwa kunge vachiendisa uku vachifambisa nayo, vachitsvaga ndege dzinenge dzichibva kure kure, ndege dzinenge dzine rifa, dzine utefetefe, dzisingaonekwi pano pasi, dzinenge dzine masofa kuda anotaura, ndo dzavari kufamba nadzo. Asi vanhu veZimbabwe vari kunonga nhoko nemuromo, asi hurumende iri kuwana mari yekuti itsvage ndege kubva kunyika dziri kure kure.
Ava vangu vari mutauri wemudc vajacob mafume vari parunare muHarare najonga kandemiri westudio 7. Zvinonzi pane vanhu vakawanda vanosanganisira zvizvarwa zvezimbabwe mudunhu remanika kumozambique vasati vawana rubatsiro kubva zvakaitika mafashamu etropical cyclone Idai ayo akauraya vanhu vakawanda muZimbabwe, Malawi pamwe chete neMozambique. Mutori wedu nhau Thomas Chiripasi uyo ari muMozambique anoti panyaya inotevera.
Vanhu vakawanda kunzvimbo inonzi Matarara iri munharaunda yeDombe mudunhu remanika kuno kuMozambique vanoti havasati vawana rubatsiro kubva pakaitika mafashamu ecyclone Idai ayo akakonzerawo kufa kwevanhu vakawanda muZimbabwe neMalawi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Sonia Stole avo vanoti vanobva kuChipinge vaudza Studio 7 parunhare vari kuDombe kwakare kuti pavanhu vasati vabatsirwa ava pane zvizvarwa zveZimbabwe zvinogona kudarika zana. Narembozha vanga vachishandisa isati yadzima amai Sole vati vanhu vakawanda vari kugara nezvitunha pamusoro pedzimba sezvo vemasangano anobatsira nechikafu vasiri kukwanisa kusvika kunzvimbo iyi. Vatiwo kufa kwevamwe vanhu kuri kukonzerwa nekukuvara kwavakaita uye kushaya mvura yakachena yekunwa. Amai Sole vati kunyange hazvo mvura yaderera pari zvino kunzvimbo yavari vanhu vazhinji havasi kukwanisa kubva muzvuru zvisina kusvika mvura. Mumwe mutori wenhau wemuno muMozambique vaSaulo Dima vaudza Studio 7 kuti vamwe vavari kutaura navo vari kuti vamwe vagari venzvimbo iyi vari kugara vakaturika zvitunha pamusoro pedzimba nemuzvuru mavari.
Kuti pakasvika cyclone yakasvika nemvura ikadzadza Dombe ese. Kune vamwe vanhu vakafa, vamwe vakaonekwa vechibiruka biruka murambo namanji manji, so awasi kukwanisa kuwiga vanhu vakafa nekuti kune mvura. Vamwe vari kutogara nawo, vamwe vechitoona kuti munhu ari kupera ari kuora.
Vadhima vatiwo zvikepe ndizvo zviri kushandiswa kubatsira vamwe vanhu munharaunda iyi kunyange hazvo vazhinji vevanhu ava vasati vabviswa pakati pemvura kuenda kunzvimbo dzakaoma. Gavhuna wedunhu remanika vaManuel Rodriguez vaudza nhepfenyuro yemiramara kuti hurumende yavo ichashanda pamwe chete nevemasangano anobatsira nechikafu vari kutsvaga nzira dzekusvitsa chikafu kuDombe pamwe nekuona kuti vari kuda kubviswa mumvura mavari umu vangabviswe sei. VaKenyas Mushope avo vanoti chizvarwa cheZimbabwe kunyange hazvo vakakurira muno muMozambique vati panogona kunge pakafa vanhu vakawanda muBeira kudarika vaziviswa kuti vafa kusvika pari zvino sezvo vachiti pane vanhu vazhinji vakaeredzwa kunosvika munyanzvi yeIndian Ocean. VaMushope avo vanogara muno muChimoyo vatiwo kuparadzwa kwakaitwa mugwagwa unobva muChimoyo uchienda kuBeira nemafashamu parwizi runonzi Haluma ruri munharaunda yeNematanda kuri kuvatadzisawo kuti vanoona kuti hama neshamwari dzavo dziri muBeira dzakapona here. Parwizi urwu veruzhinji vave kutoyambutswa nemidhudhudhu vachibhadhariswa mari yakawanda iyo yavanoti iri kuvanetsa kuwana.
Anokwira munotigara vanditi anobva kuno nemotikari oenda asvika panyamatanda, akasvika panyamatanda manje anobata mataxi emotibike nekuti motikari haichafambi, anobata mataxi emotibike Oenda panenda kodzikirwa nemamotibike. Vanodzikira pacho mai ndovanobata chi mangarawa zviyazvi.
Pane mashoko ekuti zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvakaeredzwa kunosvika kuMozambique, asi zvichiri kunetsa kuti zvionekwe kuti icho kwadi here sezvo zvichiri zvakaita manyama amire nerongo. Ndakamirira Studio 7 kuchimoyo muno Mozambique, ndini Thomas Chiripasi.
Zvakaburitswa mugwaro reongororo yakaitwa nevakasarudzwa kuti vaferefete kana paive nekudyidzana pakati pechikwata chaitsvagira vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump rutsigiro nenyika yeRussia, zvinoratidza kuti vaTrump vakachena pazvipomerwa zvavaipiwa zvekuti vakabatsirwa neRussia kukunda musarudzo za2016. Vaitungamira kuferefetwa uku vaRobert Mueller vanonzi vakatoburitsa gwaro reongororo yavo svondo rapera. Gweta guru renyika vaWilliam Barr vakazoburitsawo chidimbu cheongororo iyi mukupera kwesvondo vachichenura vaTrump. Mukutarisa nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze kuti tinzwewo pfungwa dzavo. VaMazodze vari muNew York.
Maonero andinoita ndeyekuti pari zvino pane zvati zvabuda mugwaro kana kuti mutsvagurudzo yakaitwa navamula. Vamula vabudisa kuti ivo hapana umbo huripo hunoratidza kuti Russia yakanga ine chikamu kana kuti yakapindira musarudzo dzakaitwa muAmerica, idzo dzakaita kuti vaTrump vazenge vari prezidendi kana kuti mutungamiri wenyika. Saka izvi tiri kuzoona kuti paripoti yakazenge ichiburiswa naAttorney General William Barr hapana umbo, asi panozonzi kupindira kana kuti yatingati interference nekutsvagurudzo yakanga ichiitwa, taona kuti vamula havana kubuda nepfungwa imwe chete kana kuti noti the results were inconclusive. Which means to say, zvinokasa zvakare a shadow of doubt, kana kuti zvinopa a benefit of doubt kuna vaTrump kuti vakanga vaine chokuita here. Vanogona kunge vasina kunge zvakabuda kuti zvakaitika paRussia pasarudzo, asi paobstruction of justice hapana kubuda pfungwa iri pachena kana kuti yakajeka kuti chingi chakaitika ipapo. Saka zvakare zvinoramba zvichingoisa a shadow of doubt pautungamiri hwavaTrump kusi chakaitika. Vanogona kunge vasina kubatsirwa neRussia kuti vakabatsirwa, asizve vanogona kunge vakavhiringidza kana kuti vasina kuvhiringidza. Saka tinoti zvakangoita zvingori pakati nepakati, asi tinoti gwaro raro rakanakira kuti rinoratidza kuti mutemo unoteedzerwa, uye pakanga pakagona kuva netsvagurudzo yakaitwa, uyewo vamula havana kutaurawo kuti ivo vakatadziswa kuita basa ravo.
Toonawo kuti vebato remadhemokrats vari kuti hapafanange pachipemberwa iye zvino nekuti gwaro rizere harisati raburiswa. Pangaita tarisiro here yekuti zvambobuda musamari zvingange zvichizobuda zvakasiyana?
VemaDemocrats tingati vari kugona basa ravo nokuti vari kuramba vachiita kuti executive irambe iri patsoka dzayo, isaita mutambarakere kana kuti isava relaxed. Saka tinoti ivo vari kugona machecks and balances avo.
Avo vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze vari parunare muNew York naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinoona nezvekuronga mhuri reZimbabwe National Family Planning Council ririkurudzira vanhukadzi nevanhurume kuti vaite vana vachiri kutemwa dzinobva ropa, nekuti vakada kunonoka zvinozonetsa kuita mbereko. Kunyange hazvo vanhukadzi nevanhurume vachita dambudziko iri, madzimai kazhinji ndiwo anonzi anogumisira opowa mhosva. Mutori wedu wenhau Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvembereko vaDennis Mlambo avo vanoshanda kukliniki yeSpillhouse iri pasi peZimbabwe National Family Planning Council ZNFPC vataura kuti kune zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti munhukadzi kana munhurume asangane nedambudziko rembereko. Vaendera mberi vachiti kune vamwe vanozvarwa vaine mbereko yakadzikira kana kuti anenge akura pazera zvokuti vari kukurudzira dzidziso nechenjedzo maererano nezvenyaya iyi. VaMlambo vataura kuti munhu akasaita mwana nedzimwe nguva hazvireve kuti haazvare zvachose asi kuti anenge aine dambudziko rembereko iro rinokwanisa kugadziriswa.
Pane honzeri dzakawanda dzinokonzera kuti munhu asaita mwana. Number one zvinogona kuti wakaberekwa wakadaro kune yetinoti uyu mbereko yako yakadzikira from birth. Number two ndeyekuti wakura zera. Because it's not good around the day when I will be 45, but after 18. Or from 18 to gender control. Nobody knows that I'm going to be man.
VaMlambo vaendera mberi vachitsanangura vachiti chimwe chikafu chiri kudyiwa mazuva ano chiri kukonzera matambudziko embereko.
Tinosiyana munhu kuti munhu umwe anogona kutoti ari pa 30 years kana 25 years mbereko yake yatopuwa kana kuti haisati kuita zvakanaka. Saka zvinogona kutadzisa kuti munhu aite mwana. Ndo dambudziko rimwe riripo. Rimwe dambudziko nderekuti vanhuwo ini general kana kuti kazhinji kacho vanhu vaakunyanya kushandisa etinoti maGMO aya magenetic modified food.
Vaendera mberi vachidoma mhando dzevanhu vanokwanisa kusangana nedambudziko rembereko zvikuru vaye vanomborwara nechirwere chepabonde chinonzi gonorrhea kana kuti drop nemahumunya ayo anozivikanwa nezita rokuti mumps pachirungu.
Drop zvainoita inogona kunga iri dormant mumuntu kutaura kuti irimo miri mako but haisi kuzviratidza especially kuvakadzi. Asi yakadaro inotogona kukwira kuenda kumachubhu inodamaja machubhu. MaSTI ane nzvimbo hombe panyaya yekushaya mbereko. Ende kazhinji kacho anoitika uchiri mudiki. Mudiki amini uchiri mukomana wezera diki uchada kufara and what if you. But paunozoda kuti mwana wakura manje zvakura.
Vataurawo zvikwata zvevanhu vanoshanda mabasa anokwanisa kudzikisa kana kuvhiringidza nyaya dzembereko.
Nzvimbo dzatinoshanda like vanhu vanoshanda maindastry anoshandisa mabhatiri inonzi battery industry bhatiri dzemota munoshandiswa simbi inonzi lead ine njodzi. Mupesticide industry vane maspray vanospraya vaya. Malong distance truck drivers because vanonga vari pane hit mazuva ano zvaanaa zvava matraka ari kuimprovawo kwati tea but kudhara kwaya aite kubvisisa zvekuti munoshandisa varioshanda neradiation ndirikutaura anoshanda maX-ray yemuchipatara vanoshanda mune radiation like mamaini mune mametera simbi dzinobudisa radiation.
Mumwe mudzimai amai Susan Rwenyambi vekune Handa Housing kudziva rasekwa extension vatsindira mashoko ataurwa navaMlambo vachiti vakanetseka zvikuru kuita vana nenyaya yokuda kumboita zvedzidzo yepamusoro.
Ndakanonoka kuroorwa nenyaya yekuenda kuchikoro zvekuda kudzidza izvi. Ndakaenda paUniversity of Zimbabwe ndikazoenda mhiri kwaMakungu. Ndakazoroorwa ndane 35 years. Mbereko yakanetsa murume anga kutoda kutondiramba. Ndakazoita mwana ndakabva ndatozoti regedza Mwari akabva andipa mumwe wechitu. Saka ndine vana vangu vaviri.
Nyanzvi munyaya dzetsika dzepasi chigare Ambuya Priska Chizana vataura kuti ichokwadi kuti kune vamwe vanhu vanokwanisa kunetseka nembereko vakaendera mberi vachiti vazhinji vacho vanokwanisa kurapwa pachivanhu votozoita vana.
Vamwe vanhu vanenge vakatoberekwa vasingakwanisi kuzvara vana asi vamwe vanhu vanenge vari vanhu vanobereka vakagadzirwa nemishonga yechivanhu kuti vageze zvibereko kana kunonzi kuuchikwa vakauchikwa anopedzisira aita mwana.
Munyori anoona nezvedzidzo musangano reZimbabwe Traditional Healers Association Zinata Sekuru Prince Sivanda vatsinhirawo mashoko atarwa naAmbuya Chizano. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirimu Dzamiri.
Munao zemitambo mutungamiri weZifa vaFilton Kamambo vatenda kuti pane mwe mudzimai akashaya nezuro apo Zimbabwe yaitamba neCongo Brazzaville. Mudzimai uyu anonzi amaitadiwa tavabata kuti tinzwe zvizhinji.
Icho kwadi kune mudzimai akashaya paGame Ready Wednesday Fund. Pane gate number 4 ndoyakaita stampede ndopakatsisiriwa akashaya ipapo.
Saka nyaya ichiri kuongororwa nemapurisa here zviri kufamba sei?
I think izvo akazotakurwa achienda kumochari. Nhasi tanga tiri kuizvo zvinotaura kwatiriita maybe some 5 minutes away pane funeral yacho. Ndaendawo kunobata maoko ikoko. Saka zvimwe zvese zvakapera zvekuti burial iri kuitwa mangwani.
Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa matambudziko asangana nevanhu vekumanikaland nemasvingo nekuda kwedambudziko redutu mupengo. Vanhu ava vachichema-chema kuti chikafu chiri kunonoka kusvika uye havasati vakwanisa kuviga vamwe vanhu vakawanda. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina mutungamiri Nkomo munaudze isindebele.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zitovo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mtoka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo mhlazi mashumi mavili lanhlanu kumbimbitho 2019 nguntungamili Nkomo. Veni zethu nje
sebenziwe nziwe izizalwane zeZimbabwe mahlayana nje ziphume ezindlini zazo lezindawane zabo eziningi zisizana ngendlela ephakeme kakhulu kusetshenziswa izandla lezinye into ezifanelazenezo. Ngibone ngani khonokho kuyinto okufanele siyibone siyibonge kakhulu kuZulu weZimbabwe ophatheke ngalolu duko.
Lanxa imizamo yokuhlenga lokuphathisa abahlaselwe lizulu lesiphepho eManikaland iqhubeka, uhulumende uthi banengi abaloge bengakafinyelelwa luncedo abaludingayo.
Ithadi yavumela ukuthi khona siregiste sonke kuzek, kodwa-ke kube sekusenziwa ama-primary elections. Sabhaliswa phansi, sabhala ama-affidavit ukuthi ozaluza ku-primary elections uyahamba ewithdraw. So walusa ke primary election.
Abancintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 28 eCowdery Park kobulawayo sebelolonga imikhankaso yabo okokugcina ngesikhathi sokusobala ukuthi bandla leMDC lilamalunga amabili kulolu khetho. Omama beGwanda bakhala ngenhlupho abahlangana lazo lapho befuna incwadi zokuzalwa ama birth certificates. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa imizamo yokuhlenga lokuphathisa abahlaselwe lizulu lesiphepho eManikaland iqhubeka, uhulumende uthi banengi abaloge bengakafinyelelwa luncedo oluphuthumayo olufana lokudla abaludingayo ngoba lapho abakhona akufikeki kalula. Umphathintambo bona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi izimota ezithwele ukudla lokhe zisehluleka ukufika kwezinye izigaba ngenxa yemigwaqo eyathabalalayo kwathi lamabholoho lawo adilika. Lanxa ihlanganiswe International Organization for Migration isithi abantu abafileyo bangamakhulu amabili lamachumi edlula kancane ayisithupha 259. Umnumzana Moyo uthi ngokubala kukahulumende inani labafileyo lifika ku-179 njalo abangaziwayo ukuthi bangaphi bangu-329. Abinhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-World Food Program ubona baqhubeke besipha uZulu weManicaland ukudla namuhla. Lezinye indingeko ezifana lemithi yokwelapha kanye lezigqoko. I-WFP iphiwe ihelikopta ngumanyano we-European Union eyokuthola ukudla lokuhlenga abantu. Elebhilitane lalo lithembise ukwengeza uncedo lwalo phezu kwe-23 million eliphe ngeviki edlule. Kusenjalo ibandla le-MDC lithi umanyano wesadaki kumele uvize umhlangano wokuphuthuma uhlaziye udaba lomonakalo obangelwe yi-cyclone Idai eZimbabwe, eMalawi laseMozambique njalo udinge uncedo. Sixhume isiphathamandla saleli bandla uDokotela Nkululeko Sibanda.
Enye yenjongo zesadaki ngezokuthi isize uzulukazi okusadiki region ukuthi nxa kukhona izinto ezihlasela izimpilo zabantu ngendlela ephakemeyo, isadiki ibambanisa amandla wonke ukuthi ivimbele lokho. Ngakho-ke esikucelayo ukuthi mhlawumbe isadaki ingazama ukuthi ixhubanise umsebenzi wokulungisa izivumelwano zokuthi kathi kuyiwa phambili kungasetshenzwa njani ukuthi impilo zabantu zingalahleki ngendlela enje nxa kungaba lesinye sehlakalo esifana nalesi. Siyabona ukuthi phela i-cyclone le itshaye kwele Mozambique isizofika kwele Zimbabwe, kodwa bekungela muntu oweZimbabwe kumbe oweMozambique othi hayi bekela sitshela abanye abaphambidlanyana abangafikelwa ludubulelo ukuthi kukhona okuzayo njalo kukhulu okungakanani. Khonokho kuyinto efanele ilungiswe kakhulu ukwenzela ukuthi nxa kuyukuthi izinto ezinjalo zisenzakala kungabi lokulimala kwabantu abaningi khona kuyukuthi bekungavikeleka.
Khona lingathini ngemizamo eqhubekayo enziwa nguhulumende labanye abachiyeneyo abagoqela benhlanganiso ezizimeleyo eyokuphathisa uZulu weManicaland?
Iqiniso likhona ngelokuthi imizamo kahulumende isesemlutshwana ayikabonakali ukuthi ngabe iqine kangakanani. Okukhanya kwenze umahluko omkhulu kakhulu ngumsebenzi wenziwe izizalwane zeZimbabwe mahlayana nje ziphume ezindlini zazo lezindaweni zabo eziningi zisizana ngendlela ephakeme kakhulu kusetshenziswa izandla lezinye into ezifana lazenezo. Ngibone ngani khonokho kuyinto okufanele siyibone siyibonge kakhulu kuZulu weZimbabwe ophatheke ngalolu dubo. Inhlanganiso zaphesheya lezi zaseZimbabwe zikhanya lazo zisuke zaphatheka kakhulu zigijisa umsebenzi ngendlela ephakemeke kakhulu ngemva kokuba zisuke zaqalele mba ngoba uhulumende bengazange atshele ukuthi kuzaba lo dubo kumbe kulo dubo. Lokho kuyakhuthazwa njalo njalo siyakubonga ngelimqotho. Siyakwazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa uye waqala phela uhamba wafika kwelechimani mani lapho la uWochipinge uZulukazi welizelo omhlaba wonke jikelele wasebona ukuthi kukhona okwenzakalayo laphayana wasegijima wabuya. Ngakho siyakhuthaza njalo nabakhokheli ukuthi bazame ukuthi basebenze ngaleyo ndlela kusiya phambili ukuthi nxa kulo dubo baphangise bahlabe umkhosi hatshi ukuphuza lokho okwenze uhulumende wethu.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli we-MDC. Sixoxela ekweleBhilitane. Kusenjalo uhulumende waseBhilitane usesungule isikhwama semali yokuphathisa abawelwe ngumonakalo we-cyclone Idai. Kubika u-Ezra Chisa Sibanda.
Uhulumende weBhilitane uthi uhlulukelwe kakhulu njalo ukhala labantu beZimbabwe ngokulahlekelwa kwabantu abaningi ulandela izulu lesiphepho. Lokhu kubikwe ngumphathi ntambo obona ngezwekazi le-Afrika uNkosazana Harriet Baldwin.
The UK is sending very, very heartfelt condolences to everybody who's been affected by the terrible cyclone that hit Mozambique.
Thumela umbiko ngenhliziyo ephathekileyo kakhulu kubo bonke laba abahlaselwe yi-cyclone etshaye eMalawi, leMozambique laseZimbabwe kuviki eliphelileyo. Sithi siphuma phambili ekuphathiseni ngokudla, nemithi, lalokho okuhluza amanzi ukuze ahlanzeke. Futhi njalo sizakuba khona lesiphathisana, sixoxisana labantu ngalesi siga esithiye izilonda.
Effects and consequences.
Uqhubeke echasisa ngemizamo eyenziwa nguhulumende wakhe yokuphathisa abehlelwe yile ingozi.
The Disaster Emergency Committee has launched an appeal today.
Ikomiti yengozi ezifana lalezi e-UK isifake umkhankaso wokudinga uncedo lwemali. Njalo uhulumende yase-UK ithe iza kwengeza phezu kwalokho okuyabe kutholakele ngesilinganiso esifanayo. Ngakho abantu bayacelwa ukuthi banike ngomusa omkhulu. Nxa ulezi hlobo okhathazeke ngazo kakhulu khonale ekhaya eZimbabwe uyaziswa ukuthi uye ku-MP wakho lapho ohlala khona.
You can then raise their case specifically with me, Harriet.
Unkosazana Baldwin ugcizelele njalo ukuthi imali yonke ezabuthaniswa bazazihambisela bodwa kulabo abehlelwe ngumonakalo ayisoze yanikezwa uhulumende weZimbabwe.
Everything that you give to the Disaster Emergency Committee will go to those most in need.
Konke okunika inhlanganiso ebona ngezingozi zalolu hlobo kuyakuya kulabo abakudinga kakhulu. Sizakusa ku-civil society organizations eziphethe kakhulu ngokuncedisa kulokhu khona ngale ezinjengeyinhlanganiso ezingatholi imbadalo. Asisoze langitsho sithumezele imali ngohulumende.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Lucia Dube okhokhela umanyano wenhlanganiso yeZimbabwe kwelebritane oweZimbabwe Diaspora Focus Group laye upha umbono wakhe ngalolu ncedo.
Sikube ne-disaster ngale eChinmanimani, bathe bazazama yonke imizamo abangayenza ukuthi babone ukuthi abantu beChinmanimani bathola uncedo olungabe luyadingakala.
Kunengi okuphumeka kulomhlangano oqondana lelizwe leZimbabwe.
Into enhle esiphumelayo lapha namhlanje ukuthi sebevumile ukuthi bazancedisa ilizwe lethu laseZimbabwe ukuthuthukisa ikakhulu amabhizinisi ethu. Sizama ukuthi ndawonye labo silungise i-event yokuthi sinxuse amabhizinisi ethu babuye lapha bazahlangana lamanye amabhizinisi ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi nga ama-interest akhona phakathi kwabo anjani njalo angapromothwa njani.
Uhulumende weBrithani uthi ufuna ilizwe leZimbabwe lithuduke kwezomnotho, njalo lesifiso solincedisa kungaba lenguquko kwezamalungelo wabantu lezombusazwe. Imele Studio 7 eLondon, ikamela nguEzra Jesus Banda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni eMiniyantambama namuhla elubhekise kwele South Africa ukuyaphatheka emhlanganweni weSADC ojonge ukutshengisa uxhaso ebantwini baseWestern Sahara okulilizwe elathunjwa iMorocco ngo-1975 njalo elilokheli phansi kombuso walelo lizwe. Lolu luhambo lukaMnangagwa olwesithupha phakathi kwensuku ezinhlanu. Ngomgqibelo ubese Angola okucunula abantu abanengi kuthi uMnangagwa uhamba ngendiza mchina ayabe eziqhatshe ezisuka kwele United Arab Emirates ezibhatalelwa nguZulu. Inengi lithi udlalisa imali. Abancintisa kukhetho oluzaqhutshwa ngomgqibelo ozayo olokudinga ukhansila kaward 28 eCowdrey Park kobulawayo bathi sebelolonga imikhankaso yabo okokugcina ngesikhathi sokusobala ukuthi bandla leMDC lilamalunga amabili kulolu khetho abalisa uElderman Colette Ndlovu loNkosazana noMagugu Mloyi. U-Elderman Ndlovu wayengukhansila weCowdrey Park okweminyaka elithumi kodwa ngokhetho olwedluleyo wanqotshwa kuma-primary elections ngukhansila Happison Ncube owebandla lakhe obhubhe kunyanga ezimbalwa ezedluleyo okubangele ukuthi kuqhutshwe lolu khetho. U-Elderman Ndlovu uthi wanqoba uNkosazana Mloyi kukhetho lwama-primaries kodwa umloyi utshele iStudio 7 ukuthi kaphumi kulumncintiswano ngoba kwakulokuqilibezela kulolo khetho njalo ibandla lakhe lathi kaqhubeke encintisa. Umnumzana Kidwell Mjuru uncintisa emele ibandla leZANU-PF njalo isiphathamandla saleli bandla umnumzana Kembo Mohati ube mkhankasela ngempela viki. Kuncintisa amabandla alitshumi lambili kulolu khetho. Sixoxelo Elderman Ndlovu ngalolu daba.
UKembo Mohati simzwile ukuthi ukhona sibili uwile eCountryside. Kuhle ngokuzibonelela ukuthi bona njenge-government bayehluleka ngoba ukuthi azazofika khona fana afike khona angikwazi ukuthi ufike njani ngenxa yokuthi i-project leyana engari kayitalani kudlela pade khona yayiyi-project ye-government kodwa-ke thina hhayi asiyesabi ZANU-PF esikukhangeleyo ukuthi abantu bakobulawayo bayayazi into abayifunayo. Ukudla kwakhona basakunikwanga. Kwabuya imoto ezimbili ezafika zapaka kuphela zithwele umumbu kumbe zaziphendulwe emgwaqweni zizihambela. Zafika zama khonapho wa-adresa waqeda uthe eqeda yena ehamba le mota lezo zihamba kwathiwa kade zithwele umumbu khona zisiyagayisa. Manje zaziyabe zisiya ngaphi nxazaukudla kokunika abantu. Abantu imali yokugayisa sisayosinikesinomumbu.
Libabili kubandla lenu le MDC Alliance kulo nkosazana nomagugu Mloyi. Manje lokho akusoze kubangela ukuthi ibandla lakho linqotshwe yini njalo kakho yini ofuna ukuphuma.
Akufanelanga kube kuthiwe ukhona ukuphuma. Okukhona iphathi yavumela ukuthi khona siregister sonke ku-ZEC. Kodwa-ke kube sukusenziwa ama-primary elections. Sabhaliswa phansi, sabhala ama-affidavit ukuthi ozaluza ku-primary election uyahamba e-withdrawer. So waluza-ke ku-primary election. So kwakufanele ukuthi yena ahambe ayewithdrawa ifomu yakhe lena yayifake ezeke. Yikho-ke kasakwenzanga lokho. Engasakwenzanga-ke iphathi yethu i-leadership ihlale phansi yasimxotshe ephathini kaseyililunga lephathi. Noma esemile ngoba ngale wayerejiste ngelokuzeni ngephathi yethu kodwa kukhona-ke ukuthi angaza awine iphathi ayisoze imu-accepte njengomuntu ongaphansi kwephathi yakhe. Kodwa kusalayo ukuthi njengendlela mina engasebenza ngayo labantu angaza kawine mina ngikhona.
Kodwa kabakho abamsekelayo abazayenza kwenzakale lokhu yani okwenzakala ukuze kunqobe umnumzana Raj Modi.
Abamsekelayo abephathi yethu kabakho ngoba nxa bengabephathi yethu kufanele balandele ukuthi yona iphathi ithini. Ungabona umuntu esesenza okungayisikho akutshelwa yiphathi kutho ukuthi asokwedlunga leli.
Longo Elderman Colette Ndlovu oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 28 e-Country Park kobulawayo. Lithiye indlebe kuwona lo umsakazongo 6:30 ekuseni kusasa lapho esizaxoxa khona lo nkosazana nomagugu Mloyi ngalolu daba langomkhankaso wakhe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Omama beGwanda lamhlanje behlise ezimathonsi phambi kwekomiti yephalamende ebona ngendaba zasekhaya bekhala ngenhlupho abahlangana lazo nxa bedinga incwadi zokuzalwa ezama-birth certificates okudala ukuthi abantwababo behluleke ukuya esikolo. Kubika u-Albert Ncube.
UZulu ongene lo mhlangano uthi uhulumende kumele aguqule imithetho yokuthatha incwadi zokuzalwa ama-birth certificates ezilidala ukuthi iningi labantwana kulesi sabelo lingatholi lezi ncwadi okubangela ukuthi abantwana behluleke ukufinyelela ezemfundo. Lo mhlangano wenziwe ngemva kokuba inhlanganiso yabatsha e-Community Youth Development Trust, CYDT, ibhalele idale lephalamende ikhonona ngenani labatsha abangelancwadi zokuzalwa kulesi sabelo. Osakhulayo uSibongiseni Mthombeni oyintandane eleminyaka elithumi lasikhombisa yokuzalwa osuka koMzimuni Wethi isenyembezi lapho evikela iqula leparlamente ukuthi sethiye isikolo ngoba engelayo i-birth certificate.
Umama wabhanzi semncane ugogo ozala umama wabo. Bathi sebevukile ngathatha ugogo ozala ubaba. Ugogo ozala ubaba ngahlala naye kodwa ubaba kakho usegoli animasi. Ngakufunda ngaze ngawuthi ufunko. Ngehlulekile ukubhala ufunko intoba lokuthi angilaphi. Ugogo uzamile ukungithatha isibhethi wehluleka ngenxa yokuthi kuthiwa kufunakala idebhi kama. Khathesi angifundi ngenxa yokuthi angilaphi.
Unkosikazi Nomvula Ndlovu wedlule udaba oluzisa usizi. Uthi umntanakho wambalekela emjiyela umzukulu omncane osekumele aye esikolo kathesi kodwa inkinga sokufunakala uyise omntwana ukuze athole i-birth certificate.
Bathi ngibuyele ubaba wakhe. Ubaba wakhe ngizambonanga emapholiseni ngaripota ngesikhathi umntwana embalekele wanjiyela umntwana. Emapholiseni ngithe uhamba kwami bathi khona ngihambe kumpholisa engangiripote kuye ngesikhathi umntwana ebaleka. Mina umpholisa lo wasamazi ngiyambonanga.
Unkosikazi Progress Bando Estezi obesemhlanganweni lo uthi lo makhelwane lomkhuhlane wengqondo obhekane lobunzima bokutholela abantu bakhe ama birth certificates osekuda lokuthi bengasayi esikolo.
Okwakhathesi labantwana ababili labo angazange abazimise wabo ukuthi ngubani ngoba umuntu ophambanisekileyo bamele ukubhala u-grade 7 bekumele baregister beku-grade 6 khathesi. So then abayenelisanga ukuregista u-grade 7 ngenxa yokuthi abala mabhethi. So kutho ukuthi kungenzakala ukuthi bengasabhali u-grade 7. Umntwana bahlezi ekhaya babuyiselwe emuva last week sokuthiwa baregiste.
Omunye okhalezi mathonsi kulumbuthano ngunkosikazi Anna Magama ongumfelokazi eDambashogwe odabuka kwele South Africa.
Ngakhombani umuntu walapha ezindlini uya laye kwakumngane wabhubha asela labantwana labazukulu bekungithisha emahofisini bathi angaphandle ukuthi kubuyele ngakini lanamuhla nokungisezinye njalo angela ngisixhubha labantwana abalazithuba ekubuyela ngisakwanisa ukubuyela ngisabuyela ngani ngalamali ngiyabathi kumasobho hhayi thina lokwazi ukungeni sengithwele nzima asakwazi ukuthi ngithini.
Unkosikazi Precious Njazo ematshetsheni uthi uhulumende kumele aphe izizalwane zakuleli lezincwadi kungelambadalo ukuze uzulu ayenelise ukuzithola.
Kungaba njani ukuthi vele kungabhadaliswa? Angilayo imali ukuthi ngigade ngikubulawayo ngethathi irekhodi yomntwana. Sengishitshile khonapha egwanda belokhu bengitshela ukuthi hambe edinga irekhodi. Ye, kufuneka imali yalokhu lalokhu. Kungaba njani ukuthi kuhle kuphelele ukuthi sokumahara ukuze wonke uzulu arejiste ngoba phela ilizwe ngabantu. Ngakho abantu nxa bengarejistwa ngemtshineni bazazakala njani ukuthi bakhona? Akuphiwe wonke umuntu mahara.
Umgcini sihlalo wali committee yepharlamente uretired brigadier general Levi Mayihlome olilunga ledalele parliamente emela imzingwani ududubo lwama birth certificates lukhulu.
Sisifike lapha sesizwile imbono yabantu. Uhlupho lolu lukhanya lukhulu, kukhanya into le yehlupha abantu emakhaya emaphandleni kakhulu kodwa la emadorobheni bahlala lohlupho olufana nayo. Department ye-Registrar General kuzamele kube leyimithetho ezamele itshintshe kube lula ukuthi abantu bathathe ama birth certificates. Ngokwesithinxeloubakunyakade kusenzelwa eHarare kuzafanele ukubuyiswe emaprovinces wonke.
Umqoqi wenhlelo ze-CYDT unkosazana Linda Mpofu uthi umthetho wokuthola ama-birth certificates kuzamele uguqulwe ukuze kube lula ukuthola lezi ncwadi.
Ekubhaleni kwethu petition sinanzelele ukuthi okuyikho kumqoka okumele bakwenze yikuthi batshintshe umthetho wonke wama-birth certificate lama-ID ngoba ukhanya ubomile nko uyawomisa.
Abanye bakhale ngokuphuza kokuphuma kwencwadi zokuhambisa ama-passport okumele aphume ngemva kwenyanga ezintathu kodwa sethatha phose umnyaka. Abatsha abangene lo mhlangano bathi umume ezomnotho kawumanga kuhle eZimbabwe kungakho bafuna ama-passport ukuze bayedinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala endaweni ezawelwa ingozi yezulu lesiphepho ele-cyclone Idai esigabeni seManicaland. Incwadi ezisebenza lozulu ezingamalunga enhlanganiso yeZimbabwe Psychologists Association sezisungule uhlelo lokusebenza zingahlawulwa lokusiza abazali ababalisi kanye lezifundi zeSt Luanga Secondary School ngemva kwengozi elethwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lolu hlelo lusungulwe ngomgqibelo odluleyo esikolo sabokholo lweRoman Catholic iDominican Convent Girls High School eHarare. Lubikwa lukhangelelwe ukuthatha inyanga ezedlula eziyisithupha kusiya ngokuthi umuntu ngamunye uthinteke kanjani ngezehlakalo azibonayo kule ngozi. Omunye wale ngcwethi unkosikazi Zikholiwe Eunice Sibanda ulandisa ngokubenze basungule uhlelo lolu.
Ukubuya kwethu la sibuye nje singabantu ze-PA ukuthi sibone ukuthi singancedisana ngapi ama-parents labantwana njengoba labo abantwana bayibo ababekhona kodwa abazali labo yibo abalabantwana. Kubuhlungu kuba ebazalini ukuthi abantwababo bangena nalento enje. Labo balamalokhuzeni abawezayo, ama-reactions abawezayo, bona ngwabo because of what happened khonale. So sila ukuthi sibaphe i-support while they are going through this.
Unkosikazi Sibanda uthi uqakathekile ukuba balutholiswe lolu sizo abehlelwa ludubo ikakhulu abantwana besikolo.
Yes, sisiqalile kudala ukukhuluma labazali, sisiqalile ukukhuluma labantwana. Okwakhathesi labanye bami abasuka e-Crisis Support Center ababhizi labantwana kukanje. Kodwa akwenzi ukuthi ngize ngikhulume ukuthi kuyinto esikutholileyo ebantwaneni njengoba kulani abantwana belama-rights abo, the confidentiality yabo.
Omunye wabathakazelela lolu hlelo ngumbalisi omkhulu kulesi sikolo ofundisa izifundo ze-accounts esikolo seSt Charles Luanga Secondary School, umnumzana Lennon Chizaza.
What gave us courage and probably what lessens the burden is being able to.
Okwasenza saba lesibindi kuba khona kwethu ngesikhathi lingozi isenzakala. Lokwanelisa ukusindisa oyedwa walabo bantwana kwasipha ukujabula. Lanxa saba lokudana lapho sesinanzelele ukuba sesilabantu abalahlekelwe yimiphefumulo. Osekukhona kithi ukuba sikhangele sisiya phambili sicabange ngalokho esesithe sakwenza ukusiza izifundi. Lizokhumbula ukuba lesi sikolo kungesi lesiyana esikusibanga saphezulu kodwa sikhangela imizamo esithe yenziwa ngababalisi kusukela kuform 1 kusiya kuform 4 sizathola ukuba bese siphakeme lesi sikolo
standard whereby it can be recognized in the district and in the country.
Uthi uzimisele ukuphindela esikolo uChizaza aqhubeke ngomsebenzi wakhe wokuthuthukisa izifundi ngendlela ezehlukeneyo.
Yeah, it's something that I have processed, something that I have looked at.
Yinto esengicabange kakhulu ngayo ngathi ngoba ngingomele azwelwe usizi kodwa njengomuntu othe wasiza ngendlela ethize ukubonisa abafana laba ukuthi okwenzakala kibo yinto elakho ukwehlela yiloba ngubani empilweni kuyenzakala sikhathi sonke. Kungakho ngizimisele ukuphindela kulesi sikolo ngiyefundisa izifundo ze-accounts engizithanda okwamagama ngisize abafana bami ukuba baphumelele kumihloliso yabo.
Esinye isakhamuzi edolobheni leHarare umnumzana Colin Ncube uthi kungumbono omuhle lowo ukuba basizwe labo abawelwa yilolu dubo olwalethwa lizulu elilesiphepho le-cyclone Idai.
Kuzabancedisa nje to a certain extent ngoba lokhu abahlangana lakho kungabahlupha kakhulu even lanxa sebefunda, lanxa sebekhuluma sebevodwa. Engaziyo ukuthi counseling yakhona bazayenza as a group kumbe nga one-one ngoba i-trauma yakhona asazi ukuthi bazayi-assessa njani kodwa kungaba kungumqondo omutsha nje ukuthi bancediseke nje khona lapho. Kungabasiza kakhulu ukuthi bancediswe ku-counseling but amboni ukuthi i-memory yakhona ingahle iphele nje khona lapho babuyela esikolo ngokuphana.
Uvumelana lo mcabango wabantwana laba ukuba basiwe kwezinye izikolo hatshi lapho babona khona lingozi isenzakala lapho owabhubha khona abanye babo.
Bengabantwana benjalo, babefisa ukuthi beye kwenye indawo engasiyo lapho ababona khona abanye babo besifa, ababona khona abanye babo bethwala nzima, behlala bengahlanga. Ngoba ngibona ingani noma after i-counseling nxa bebuyela endaweni yenalana, ama-memories lana angaphenduka njalo.
Abantwana kunye lababalisi besikolo se-St. Charles Luanga eChimanimani babona mathupha abanye babo belahlekelwa imiphefumulo ngemva kokugqitshelwa lidwala lodaka oluvele entabeni ebibucwadlana. Abaqhuba lomsebenzi bathi uzasabalaliswa ufinyelele lozulu wesiqindi seChimanimani beqale ngababalisi labazali abalabantwana abafunda kulesi sikolo se-St. Charles Luanga Secondary School, sona ebesile zifundi ezifika phose amakhulu amathathu kuhlanganiswa labafunda bevelela emakhaya. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga Gama, kwanele Mthwaka zomuhle. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo okwamanje nguNtungameli Nkomo. Matukanduna bafuphatila.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.